A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from the Voice of America in Washington this Monday, February the 3rd, 2020. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And
talking about corruption following the implication of President Emmerson Mnangagwa's top advisor in unscrupulous activity.
Message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly on 001-202-619-2077.
We are also live streaming on all our Facebook platforms, so you can join us at VOA Ndebele, VOA Shona, and VOA Studio 7. And also, we are live on our website, so please log in at www.voashona.com and www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com.
ZANU-PF youth leaders Louis Matutu and Godfrey Senengamo today accused President Emmerson Mnangagwa's top advisor Kudakwashe Tagwirei of peddling corrupt activities that are destroying Zimbabwe's economy. The two told journalists in Harare that Mr. Tagwirei, the chief executive of Sakunda Holdings, is involved in illegal foreign currency exchange, among other unscrupulous activities.
Matutu and Senengamo also accused Tafadzwa Musarara of the Grain Millers Association, as well as Bill Rottenbach, owner of Green Fuel Company, which is involved in blending gasoline in Zimbabwe. The two said law enforcement agencies and the judiciary were not doing enough to fight corruption. They called on President Emmerson Mnangagwa to do more to stem graft.
Yebo kunjalo mave litshona njani emakhaya siyadibana lamhlanje ngomvulo mhla zintathu kunhlolanja 2020 uhlelo luhlelo Live Talk njalo esikhuluma ngakho lamhlanje eludaba olukhulunywa ngabasakhulayo bezanu PF abathi kulezikhohlakali eziningi ezilobudlelwano lebandla elibusayo ezidiliza umnotho weZimbabwe. Abasakhulayo laba abathe bakhuluma bezimele lanxa beyinkokheli yeZANU-PF ngumnumzana Louis Matutu kanye loGodfrey Senengamo babize umhlangano lentathelo zindaba lamhlanje. Lapho abaveze khona ukuthi umnumzana Kudakwashe Tagwirei ongomunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa bathi ngumuntu okukhohlakeleyo kakhulu owenza imisebenzi engaqondanga ebulala umnotho. Bathi nguye ophatheke kakhulu emsebenzini yokuntshintsha imali emkambo wesitha esingathi yi-black market. Abaningi lizakhumbula ukubana umnumzana Sakunda ngumkhokheli wenkampani yeSakunda Holdings eyiyo eletha amafutha ezimota elizweni. Ngaphandle kuka Tagwirei ababili laba bathi kulomnumzana Tafadzwa Musarara owenhlanganiso yeGrain Millers Association eyiyo eletha umumbu elizweni. Kanye lomnumzana Bill Rottenberg ongumnikazi wenkampani yamafutha ezimota njalo Green Fuel eyiyo ehlanganisa amafutha ezimota le-ethanol ukuze abe ngamafutha apheleleyo ngoba kungumthetho kuyadingakala ukuthi amafutha ahlanganiswe le-ethanol eZimbabwe. Ngokunjalo abasakhulayo laba bathi abathathu laba yizo ingqungquthela ezivulala umnotho welizwe kanti njalo bathi uhulumende akenzi okwaneleyo ukulwisana lenkohlakalo i-corruption. Bathi ugatsha lwe-judiciary ababona ngezomthetho labezemithethwandaba ngabawuphathi kuhle umsebenzi. Ngokunjalo bathi uZulu weZimbabwe kumele abambane kungakhathalekile ukuthi abantu ngabaliphi ibandla. Kungaba ngowezanu, MDC, Mavambo, MDCT, ababili laba bathi uZulu kumele abambane alwise inkohlakalo ngoba iphambanisa impumelelo yomuntu wonke eZimbabwe. Yilo udaba esingalo lamhlanje mafi.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro nhasi tirikutarisa isu nyaya yehuori. Taona vechidiki veZANU PF kunyangwe zvavo vanga vari kutaura kuti vanga vakazvimirira, vanga vasiri kutaura vakamirira ZANU PF vanoitwa ivo Louis Matutu naGodfrey Tsenengamo vachitaura ivo kuvatori venhau kuti havasi kufara nehuori huri kuitika munyika. Vanga vari kuti ivo vanhu vakadai savakuda kwashe tagwirei vari kuita huori, vari kuenda kumabhanga vachitora mari zhinji vachiisa pamusika mutema. Vataura zvakare vatafadzwa musarara vanova ivo vekuGrand Millers Association vachiti vanga vasiri kufara zvakare nemafambisirwo ari kuitwa nyaya yehupfu. Vachiti hupfu huri kuwanikwa pamusika mutema, asi zviri kutaurwa neGrand Millers Association hazvisi kuenderana nezviri kuitika munyika. Vakataura zvakare kuti havasi kufara nekubatwa kuri kuitwa nyaya dzemafuta navaBill Rotenberg, wavanga vari kuti ivo vaBill Rotenberg ndo vega vane resonance rekuti vawanikwe ivo vachisanganisa mafuta neethanol. Vanga vari kuti izvi huori. Saka vanga vari kuchema chema vachiti dai mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vawanikwa ivo vachitaurirana kana kuti vachiti nyaya iyi ionekwe kuti ingagadziriswe sei. Regai timbonzwa zvataurwa nevechidiki ava pamusangano wanhasi.
Gai mbotaura pamusoro pemunhu yekudata grey momuziva. Nishuviro yangu kuti ndinyatsokuzivisa kuti chinoita kuti ave iye no supply fuel tikaenda kukomanda raGraucha ndiye wakamboda kuongorogwa akadzvenga nzvenga, hapana paasiri, including the money that is in the streets, it is coming from him. Well, we are waiting for him to dispute that because we also do these things after doing a lot of research. How does an individual go to my bank to withdraw money? My amount are not sure, 500,000 cash.
Chine chimwe chiri kutishungurudza zvakare chemurume unonzi Billy Rotenberg ane monopoly ameno zveethanol nekublenda. Why him alone? Zvemandatory blending zvekuti munhu wese, vanhu vese vari kuzviziva kuti zviri kuitwa izvi hazvisi supposed kuitwa, but vanhu tiri kunyarara. Why is Billy enjoying that monopoly muno and achidhurisira nyika?
There's the second person called Tafadzwa Musarara. Vanoita nezvehupfu variko kuimbota chibage, variko kuchigaya, variko kutengesa hupfu wacho. But there comes the problem. Hupfu wakazara black market more than where they are supposed to be. And even in as much as government is subsidizing price of hupfu, but hauchaonekwe and people are queuing for mealy meal, then you tend to wonder what exactly is taking place.
Apo tiri kunzwa isu vechidiki veZANU PF vanga vari kutaura apo vachitaura ivo zviri pamwoyo pavo vachiti hazvisi kuvafadza zviri kuitika. Asi tiri kunzwa kuti tina vatafadzwa mugwadi veZANU PF. Regai timboenda kwavari tizwe kuti
maybe we also have Daniel Mologele. Maybe we have to start off with Mr. Mologele because he won't be on the show for long. He wants to go. So
go
let's go to him, then we'll go to the second guest. Mr. Daniel Mologele is the MP for Wange Central and he's an MDC member. Mr. Mologele, good evening and welcome. Mr. Mologele.
Good evening, everyone.
Siyabonga ukuba lawe kuhlelo. Ubazwile abasakhula beZANU PF lapha baqamba ingqungquthela ezintathu. Bathi izo ingqungquthela ezigijimisa inkohlakalo kakhulu, i-corruption, ukuda kwashe tagwirei, uTafadzwa Musarara loBill Rotenberg. Ungathini ngalolu daba?
Ngiyabonga mtungameli. Mina enguzileyo yilokhu abangakutshongo, yikho enza ukuthi abalaleli bakulalelisise ukuthini ma bona abatsha beZANU PF bekhomba iminwe emithathu emibili leyi bayitshiyelo bani. So ngicabangela ukuthi omunye omunye omele ukukhonjwe ku-Emerson Mnangagwa ukuthi yena njengomongameli wesizwe wakhuluma ukuthi yena uzoceda inkohlakalo eZimbabwe, kodwa konke lokhu kwenzakala phambi kwakhe kuthi uthi yena useyehlulekile njengomongameli wesizwe. Omunye omunye ukhomba umsekelo wakhe uGeneral Chiwenga ukuthi yena wenzani ngalokho, ngoba uthole kukhuluma esithi yena uzancedisa uzancedisa senzani, Badika kani kutubo kwa kokele la basa beshlegida. Uchukutini, ubukota la lovesu uvonayo. Iba wamele ba wamge lukutisa beshlegida ukokele lize. Nako kebona wamele ba vume ukutipa beshlegida basane pansu. So, mezi nje nama yuta gate ucho ukutini. Ubaba umnanga kwa dobaba uchiyonga sobe esulegide ugulisana den kosalana ngoba yuwa wanigeza umlando do.
Aisiko wakukala ugute otagwirei konje ngabasa kula ya veza NPF vemetesa umlando wen kosalalo. Kotwa akula luto oso luge lwenze kakuye kazanga voche kwa atu ama kaunta avaliwe. Tukutuku kwa tuwa asevuliwe njalo. Kukona obona mhlawumbe kukutuka after isehlakalo sanamuhla hii?
Akuna ngukuke enza gana ngoba kuyakhanya ukuthi uTagray bona bavikelwe abakhokheli bakhona. Ngakho ke amandla abo aveli emthethweni, aveli ebantwini. Amandla abo avela kibo omnangagwa nabochiyonga. So ama youth laba bayazama ukwenza nokuhamba kwansi kwenza kodwa iqiniso ikuthini uTagray bavikelwe inkokheli zelizwe. Ngakho akulalutho luyayenzalo lubangalisayo ngoba abanye abantu sebebotshiwe, kulabanye sebebotshiwe kodwa kuyakhanya ukuthi laba uTagray abasoze babotshwa ngoba balesisekelo sabakhokheli belizwe. Yikho mina ngisithi yena umnangagwa ngiyomela ethise icala lokukhokhela abantu abakhohlakeleyo. Ngakho ke yena kayeke luba ngumongameli wesizwe, sibe lomongameli ongakwamukeliyo ukuthi kube nenkohlakala enjalo. So ama youth ba right, but asibo kodwa labo abakhohlakeleyo baningi izanu PF yonke igcwele ukukhohlakala. Ngakho ke ikwehluleka kwakhe nomnangagwa kahlale phansi.
Mhm. Vamolokela titewo maonero enyu nezvataona zvichitika nhasi apo taona vechidiki vezanu PF vachitaura ivo pamusoro pehuri.
Zvandaona nhasi ndezvekuti vechitiki vari kutochoropodza vanhu vatatu. But chokwadi ndechekuti kune vatungamiri venyika ndo vanofanira kuitira kuti kusaite uri panyika. Saka ivo vamunangagwa ndo anofanira kupomera mhosi wekuregerera vanhu vachiita uri panyika vasingaiti chinhu. Sapresident ndo anofanira kutoita kuti vagare pasi varege kuita president. Naana Chiwenga vacho vana vice president ndo vari kuregerera uri because vanhu vane rusigiro rwana president rwana vice president. Saka ma youth zvavangachitaura nhasi ndezvekuti imi vana munangagwa rwana Chiwenga ndimuregera ava vanhu vari vachiita uri. Saka muri kutokonerwa munangagwa makonerwa basa vachiyenga because muriregera vanhu vachiita uri pamberi penyu.
Mhm. Mungaone pane chichaitwa here mushure mezvataona zvichiitika nhasi?
Hapana nyaya apa, hapana. Because the Zimbabwe Anti-Corruption Commission iripo irutozona zese hapana zvairi kuita. Iye president wacho munangagwa na vice president wake Chiwenga vari kuzona hapana zvari kuita. Saka mayuti vanenge vachingotaura but chokwadi ndechekuti chii vanhu vari kutsigirwa nevakutungamiri venyika. Saka uori uyu ndeve vatungamiri venyika. Saka maZimbabwe havafaniri kutoti mangwana something chichaitika. Hapana chaitika because vanhu vezano vese varotoba vese. Imbava dzega dzega.
Aiwa, mombobata makadaro. Vatafadzwa mugwadi makadi yenyu tikuchingamidze pachirongwa.
Semfaro makadiyo.
Aiwa, tiri wadi. Atipewo pfungwa dzenyu nezvataona zvichiitwa nevakomana vechidiki vemubato renyu.
Inozibata murefu bata mupfupi.
Ndinda kupa mukana wekutaura here.
Taura yenyu.
Zvakanaka. Chandingangoda kungotaura chete ndechekuti zvinhu zvinofadza kuona vechidiki vachibatana kuti no ngatirwisei nhauye uori. Nekuti mataurire avo vanga vachiita vamatuti navatsenengamo vataura ivo vakati nyaya yeuori iri kuputsa nyika. Nyaya yeuori iri kukanganisa zvinhu zvakawanda uyezve nyaya yeuori inokanganisa chero musangano wacho chaiwo chaiwo uri kutonga especially kana mune vamwewo vakuru vanenge vachinzi varimo munhau dzeuori. Saka mashoko avo akanaka chaizvo ndinovatenda nekuratidza ushingi mupakutaura nyaya dzakaita seidzodzo. Vamwewo vanongotaura vachifirira asi ivo vakwanisa kutaura semaonero avo and ini ndinotyovari kana maonero avo ariwo maonero echokwadi uyezve vaine evidence yezvaunga vachitaura uye zvakare mashoko avo achizadzikiswa kuda netsvakurudzo yakafana yakaita sekutaura kwavo mashoko anenge akanaka nekuti hazvidi kuti vechidiki vanyarare kana nhau dzechiuori. zvichiitika musangano.
Zvamira zvakadai, chiti chaitwa nebato renyu? Taona vachikumbira ivo vachiti mutungamiri wenyika vamunangagwa vanofanira kuongorora, asi tanzwa zvakare vebato reMDC vari kuti aiwa vadika vanga vachifana kutotaura kuti vamunangagwa ngavasiye basa nekuti hori huri kuitika variwo vari kutonga pari zvino.
Chakangonakira jekerere remunyika medu ndeyekuti vaMDC vechidiki vaMDC kana vaine mashoko avanenge vachida kutaura vagara vanongopiwa mukana iyoyi nguva dzose vachitaura zvakashata nezvakanaka zviumbwa mupengo nezvinodakadza zvose zvakasiyana siyana kupenga kana kudii vanongopiwa mukana iwoyo. Saka kana vaine pfungwa dzavo dzavaroda kuisawo panyaya idzi ngavangoisawo. Munyika medu mune jekerere, mune freedom yekutaura zvaunoda, vanokwanisa zvavo kungotaura. But tichizvive vachizviita vachidza kuti vari kutaura zvechokwadi, asi zvekare zvinongotarizwa kuti havari kubato rine ushingi hwekuda kurwisawo uori, nekuti uori vanga vachitaurwa nevakomanavo. Hauwanikwe mubato rezanupiefu chete, hauwanikwe muhurumende chete, hwakazarawo nekutekeshera mumakanzuru. Ndosaka muri kuona chaiko chaiko kuno kuti makanzuru ane mbiri yekuzvipa mari, mameya makanzelas achizvipa mari vachidi vachipanana mazimari chaiwo. Asi vanhu vachitambura muno munanhasi munoziva ini kuti Harare yaane makore mangani isina mvura, vazvigari vose vomunoma Harare havamwe mvura dzinobva pamatepa avo, vanochera mvura kuzvibhorani kana kumigodhi nekuda kuti mvura dzinobudiswa nekanzuru hadzimwiki. Asi hapana ari kumboita shinga kutaura kutenga mishonga, vari kungodya mari. Zvakare uori huri kuwo futi kumasangano akazvimirira oga kumacivil society, kwatinozva kuti kunouya maus dollars achibva kunyika dzakasiyana siyana. Mari iyori ichiiswawo futi pastriti vachibhena kuti vaite zvibatwa zvavo zvavanenge vachida kuita munomo. Saka uori wakatekeshera kwese kwese. Kana MDC vachida kutuka uori inganai vatogara vazviitawo, kana voda havo kuzozviita mangwana kana rimwe zuva, zvongodati ava vakutedzerawo vekudiki vezanupiefu. But pamusoro penyaya iyoyo yavataura vatenenga muna vamapisi, I think iyo hapo ndakukwanisa kungovabudira pachena tiri pakudhisikasa kwedu tawirirana kuona maonerano akasiyana panhawa hawo yavo yavazongotaura chete kuti zvirango zveupfumi hazizvo zviri kukonzeresa dambudziko riri muno munyika, kana kuti dambudziko raziri kukonzera ishoma pane riri kukonzerwa nehori. Ipapo ndo patangotadza zvedu kunzwanana, asi tatadza kunzwanana semacommunity collectora kuti kuda vangotaura zvavo nekuda kwokuti vanhu vanga vakatsamwa nenhau yehori, nekuti nhau yehori inotsamwisa munhu wese. Vazhinji vese vanhu vari kutamburawo inhau dzeri zvirango zveupfumi izvo zvemavictim, zvirango zveupfumi mavictim ecorruption hori. Saka zvinhu zviri zviviri izvi zvinofanira kutuka panguva imwe chete, tisinganati dziri chimwe kana kuti tichiratidza sekuti corruption iri wese kudarika masanctions, because masanctions akonzeresawo kutambura kwavanhu vakawanda muno muzimbabwe. Makambani dzakaita sana Zisco Steel akasvika pakuvhara, vana havana mabasa. Makambani dzakaita sana Agribank haasi kukwanisa kana kupa varimi zvekushandisa nekuda kwekuti makambani aya anga ari pamasanctions. Zvakare maindustrial development cooperative zvese zvizhinji zvekuikaone zvirango zvokuru munoziva. Saka datingoti ngatitii kana tichiona nyaya iyi, ngatiionei tine masoba mind tiongorora zvese kuti aiwa nhau yehuori hakuna munhu akakwana wezera rangu angasekerera nhau yehuori, because inhau inorwadza, inhau inoshungurudza, inhau inoita kuti maopportunities kana kuti mikana kune vechidiki inge iri mishoma ichiwandira kumusoro setsvimbo. Saka izvozvo ndo zvinhu zvandangofarira zvekuti aiwa vakwanisa havo kuita uchinge vachitaura nyaya iyi, asi nyaya iyoyo ndakafanira kubatwa zvine masanctions nehuori. Zvakare munoziva kuti masanctions kana kuti zvirango zveupfumi izvi ndo zvakonzera kuti munyika muve nemashortages akaita seiwaya, akaita sana fuel, akaita semari munyika kuti ishaye simba. Kana yashaya simba, vashomashoma vanenge vachikwanisa kuwana mafuta iwayo kana kuti vanenge vachikwanisa kuwana zvinhu zviri kunetsa vobva vachiita mamonopolis kana yakati arbitrage muchirungu.
Chimbobatai makadaro, chimbokubatai muromo. Ehe, chimbokubatai muromo ipapo nekuti tine vateereri uyezve vamolokela vari kuda kuenda, asi regai titore vateereri nekurumbidza toenda kuna vamolokela. Halo kola.
Halo.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura navaGeorge kuMhondoro.
Taurai henyu, kwakadii kuMhondoro?
Ewa kuMhondoro kuri nani, zuva chete ndoratibayawo denga rarambira mvura yaro.
Ehe, taurai tinzwi.
Takatarisa nyaya dziri kuitika idzi, ana Tagwire yava haasiye Tagwire imwe munoti chinomupa simba irorochii? Ane vakuru anenge achiudzwa kunzi tora iwewe tiite mari, vari kuitisana mari vanhava. Tibanemere zvimwe zvakawanda zvedu zvekuti zvarokazodai kune zvirango, ndo vakuru vakuru vari kuita unhu hwese. Idzo mari dzedzi dzedzo dzatinotora kana dzatinotumirwa kubva kune dzimwe nyika dzichiuya mausa iwayaya, vari kuvatora. Vane nzira yavari kuvatora nayo iyoyo yekungotumira matangi kumastriti. vachitora mari iyoyo mukaanotambira zvenyu mari dzenyu idzodzo asi hadzina basa nekuti unotouya uchiitenga mari iyoyoyo kuti uiwane kubhengi chaiko hakuna mari idzodzo dziri kumastreet saka vanhu ivava kubatwa kwavo chaiko hakuna havasi vakabatwa vanodya nevakuru ndo vari kutovatuma futi saka sekuti tagwire otherwise tagwire haasi ari kushandiswa haasati ari kubhubao
aiwa tinokutendai regai titore vamwe nekuti nhasi pano pari kupisa muve nezuva rakanaka
tinotenda besilwa mlaleli wesivili kodwa ucingo lwakhe soluqumile lapha size kuwe mnumzana Malokele siyazi ukuthi usufuna ukuhamba abasakhulayo bezanu PF laba bathi njalo bazavumba inhlanganiso ezaletha uZulu wonke ndawonye kungakhathalekile ukuthi ungwaliphi ibandla abantu belwisane lenkohlakalo singabona njenge-MDC liphatheka lani entweni njalo
ngiyaxolisa kubalaleli ukuthi thina njenge-MDC asikwanisi ukusekela into zamanyala esikwaziyo ukuthi lapha eZimbabwe sinabantu abathi bona bangurhulumente isisekelo sombuso siyakuveza obala ukuthi yibamele bakhokhele ukulwisana lenkohlakalo kumele kube lobukhokhelo obuvela kibo omongameli nabasekeli babo kumele kube lobukhokhelo obuvela kubo Zimbabwe Anti-Corruption Commission namadale oZimbabwe Republic Police thina njengabantu abathembele isisekelo sombuso seZimbabwe sithi kabayenze umsebenzi wabo ngoba lokhu esikubonayo ukuthi bona ezano bayalwa phakathi kwabo bodwa so sebefuna thina singene ezimpini zabo esingathi ngesilungu ngama-factional battles up thina akumelanga sikungenele lokhu ngoba eyomdeni kayingene so thina sithi njenge-MDC ngamadlwane ayenziwa yintsha ezanu p f ngoba izanu p f yonke ikhohlakele yiyo phele nguhulumente ngibazile bekhuluma beqamba amanga besithi hey akula manzi eHarare but sonke sawazi ukuthi amanzi kuthini ayenziwe ahlanza amanzi kumele kube lama-chemicals ama-chemicals akhona i-city of Harare mayifuna ukuwathenga imele hambe e-treasury kha imele hambe e-reserve bank ukuthi kuthenge umuthi lo okuhlambulula amanzi so bona bathi amanzi awakho khona kuyindaba yokuthi akula even i-foreign currency yakhona but bona Walter Gray abazulu babo babahambayo besiya withdraw $500,000 anytime befuna so thina esikutshoyo ukuthi niyena uhulumende nguyosehlulekile izanu p f isiyehlulekile ngakho-ke thina sizosaphatheka ngamandlwane ezanu p f sithi hhayi mna ngakwasi ukwehlule thiwe ngasi ukwehlule thiyanani le nto le yaso yena thina sithi hhayi i-m d c yona ingaba nguhulumende izamake sure ukuthi notagreyi labangani bakhe bahle bathathele konke lokho abanakho ngoba kathesi nje badla bodwa amaZimbabwe edubeka bavikelwa yibo futhi omnanga kwabakhona labochenga yikho beganga kanje so yibo abasebenzela omnanga kwabochenga yibo abakwanisa ukuzuza imali e-reserve bank e-treasury osithi obharari besethule ukuzuza imali ukuthi bahlambulule amanzi so thina njenge-MDC sithi asoze sayingenela indaba yomdeno bonke bayehlulekile kabahambi
siyabonga mnumzana Malokele asipa chidimbu masho kwenyu ekupedzisira
rege ndivabvunze pane zvataurwa navamugwadi vati uori uriko kumabato akaita senyu emdc nemamwe makambani avanga vari kutaura munyika munowonzwa sei nezvavari kutaura izvo
tataura kuti kune hurumende pano pazimbabwe kune mapurisa kune Zimbabwe Anti-Corruption Commission ngavaende kumacity council ese kumamunicipality ese kana vakawana uori neumbavha vasunge vanhu vacho ndo basa ravo sevumbiro remutemo rechitaura haigona kungosora vachingotaura maradio station nemanewspaper kuti kune vanhu vari corrupt isusu semdc tiri kuti kana varipo vanhu vacho vari corrupt ngava vasungezve saka zanupiefu ngairete kungotaura ngaiite they must act against corruption they must stop shouting ngavairege kungotaura kutaura since 1980 vanhu vezimbabwe vanozi vati ndiani munhu ari corrupt mdc yakatovumbwa because of corruption yezanu p f saka kana takutaura nyaya dzecorruption izanu p f yakatotenga corruption yacho hapana mdc iri corrupt zanu p f is the most corrupt organization in this country every zimbabwe knows that Saka toti ZANU-PF siyai kutaura nema kute MDC korap. Gini makaura anyika. Vai pachigaro. Siyai MDC tonge. Tinova sunga besu anatagure hawa. Sika topia urumene na toto wa sunga nasi. Ati nyengereri mbaba isu MDC.
Mm-hmm. Unfortunately, Mr. Mologele has to go. But siyabonga akolo nimzana Mologele ngokuba lati kuhlelo.
Siyabonga lani ngokusamukela manje lisijele lethu sesigijimela omnye umhlangano oqala ngo 8.
Siyabonga kakhulu. Siyabonga, siyabonga. Mr. Daniel Mologele is the Member of Parliament for Wange Central and ngoebandla le MDC. Sithathe umlaleli ecingweni uNkomo. Kunjani Nkomo?
Yaphila Nkosi.
Yeah, usiqhuma ngapi kwendawo?
Ngise South Africa in the northwest, e Rustenburg.
Aha, uyizwile indaba esiphezukwayo lamhlanje.
Ngilalele mdakababa, ukubaleka ekhaya sibalekela i-corruption eyenzakala ku-ZANU-PF. So umnangangwa lo osesikhundleni okwamanje ungene esikhundleni nge-corruption, angeze akwanise ukubamba amanye amasela, yena liyisela elintshontshe ama-election ka-2018.
Mhm, kodwa singathi inkohlakalo yenziwa izano kuphela yini? Abakho ku-private sector kumbe mhlawumbe la ku-opposition abangatholakala be-corrupt lapho?
Okwamanje since 1980 bethatha umbuso weZANU-PF akula linye ibandla eselike lathola ukuphatha amandla esingaligcona sithi hayi lele linje line corruption lapho angingaqamba amanga fike intonga.
Kona ngapha eMzansi njani corruption yona? Siyazi ubaba uZuma uthwele nzima lapha ngendaba ze-corruption.
Ye uthwele nzima kodwa ngenxa yokuthula imali akabotshwa. Ngithi uthwele nzima bamhambisa amakhoti bentshintshe beyenzeni benze kodwa akabotshwa ngenxa yokuthi ule mali. Umthetho kutsho ukuthi vele wona walungiselwa abantu abangela mali njengathi. Laba abantshontshayo abanemali zabo kuyaphonga ukubhulwa nje kuyafanana nko.
Hayi siyabonga Nkomo ungena kuhlelo.
Hayi ngiyajabula nami ukukuthinta namhlanje Nkomo, ngiqiniselani ngiphuma ekhaya eKanyandavu.
Kungaphi eKanyandavu?
Elupane kanye Nkomo.
Hayi emaphaneni.
Ye emaphaneni nje, ngiyabonga Nkomo.
Hayi siyabonga mfowethu ngokungena kuhlelo. Maviyanzi nemtereri trikuno ku South Africa takatiza uwori ku Zimbabwe nenyaya yekuti vamunangagwa kuva pachigaro hanzi vakapinda necorruption. And still on that issue, we must say we have some breaking news from Malawi.
Very interesting news in Tunda.
Yeah, where the presidential elections were being disputed after kuvota kwavakaita last year. Saka, the Constitutional Court in Malawi has just annulled the result. Sebe umthethwandaba Constitutional Court uswethule isinqumo lamhlanje kubana impumela yokhetho lweMalawi lapho kwawina khona umnumzana Peter Mutharika. He was re-elected, but hayi inkantolo ithi hayi ukhetho lolo kaluqhutshwanga ngemfanelo, ngokunjalo ama results kumele avekwe eceleni luqhutshwe kakutsha. Siza abanengi sizakhumbula ukubana kuke kwaba lo daba olufanayo eZimbabwe lapho babuchamisa abephikisa khona impumela. Kwayiwa emthethwandaba i-Constitutional Court yathi hayi ubaba uMnangagwa unqobe ngokuqondileyo, ngakho kumele aqhubeke. Saka very interesting development there, Mav.
Yeah, tiri kutaura pano breaking news nhau dzatichangobva kutambira pari zvino ndedzekuti maelections kana kuti sarudzo dzemuMalawi idzo dzakange dziri kupikiswa nhasi zvaziviswa nedare reconstitutional court kuti pachaitwa sarudzo itsva nekuti varipo vamutarika ndo varipo handipari zvino vari kunzi ivo havana kufambisa sarudzo zvakanaka saka pachaitwa ipo sarudzo dzitsva tiri kuona muZimbabwe ndonyaya iri kunyanyonetsa umo MDC inotungamirwa navanelson chamisa vari kutiwo muZimbabwe zvinhu hazvina kufambiswa zvakanaka saka tikaona zvakare dzichienda kumadare nezvimwe zvakadaro asi mumalawi vazviita saka ndo zvimwe zvatichangobva kutambira pari zvino asi kune avo vari kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu nyaya yehuori iri kunzi iyo iri kukanganisa upfumi hwenyika taona vechidiki vezano PF kunyange vanga vari kuti zvavo vanga vakazvimirira vari kutaura zviri papfungwa pavo vachitaura ivo kuti pane varume vatatu vavadoma vavati havasi kufara nezviri kuitika vakuda kwasheta Gwirei vatafadzwa musarara navabill Rotenberg vachiti varume vatatu ava vari kuita zveuori saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano kana muchida kupinda muchirongwa munoziva zvekuita nyorai nhamba dzenyu tiri kuona panapa pana senator Lilian Timvyose vanyora vari kuda kuti tivafonere regai tichaedza kukufonerai Angela Magari vari kuti hello sister Mavi I'm watching you I'm here in Cape Town aiwa tinokuchingamidzai uyezve kune avo vese vari pano palive yedu tichange tiri kuedza kukubatai kuitira kuti mupindo muchitaura pfungwa dzenyu ntunga
asiyai kumalawi I didn't see it coming. I'm honestly surprised.
I know. I mean, you know, that means that, you know, the law system, the judiciary is not compromised.
Indeed.
Really, because it's very rare in Africa to have a government which is told, no, you are illegal. You need to have fresh elections and for them to be ordered. Because we saw they took a very long time
indeed,
to come
indeed.
Up with this decision. And
indeed. Aba Sandra Skuma sing umsakazo we Studio 7. Na. Njalo sikuhlelo lwe live talk udaba esingalo lamhlanje ngolwe inkohlakalo sebonile abasakhulayo bezana uPF lamhlanje begcona umcebisi kaMongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana kudakwasheta Gwirei bathi nguye ingqungquthela yenkohlakalo ebulala umnotho welizwe abanye njalo bathi ngutafadzwa Msarara owe Grain Millers Association kanye lomnumzana Bill Rotenberg oyinkampani yeGreen Fuel abathathu laba sizamile ukukhulumisana labo ukuxhumana labo kodwa usehlulekile sibone imbiko elisithumela yona kuFacebook lapha ekhasini leVOA Ndebele kulo mluleki Mlisa uthi wena these guys are point salute them ngazi ukuthi uthini lapho umlaleli Msunduzwa Ndlovu uthi wena mfuka nkomo linjani lapho emsakazweni lo sisi hayi siyaphila Ndlovu enkulu mavanzi tineva terere
hey hello caller
hello
hey tukutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura na Edson Chumba ari ku Johannesburg South Africa
taura henyu vashumba
Inini ndinotaura nenyaya vari kutaura yecorruption yekuti iyozvo vari kutaura kuti pane vanhu vatatu ndiri kutaura kuti vanhu vatatu ndo vakauraya nyika here nekuti vaifanira kutitaurira kuti vatange kubva kuna Munangagwa najaji weconcourt vachidzika navo vose votitaurira nezvekuti haiwa iyavo varume ava ndo vauraya nyika vari kuita corruption kana vachititaura kuti varume ava vatatu vauraya nyika ndo vavakusimudzira mutoro nenyaya yekuti vane ruzengo rwavo rwavanayo pavari vasingatauri nenyaya iripo iriyekuti kubva kana vavataura vachiti Munangagwa na Chief Justice vose vachivajoji vachidzoka nezvigaro zvavo taikona kuvanzisa endi taikwanisa kuvajoina muhondo yavo asi nenyaya yekuti vataura nenyaya yekuti vatotohatigoni kutaura chiti vari kutaura nezvekovachena havasati vataura nezvavo
aiwa tinotenda muve nezuva
rakanaka havasati vataura nezvayo kana uda kutaura nezvayoaaa nekuti vauraya nyika ndo vasinza nenyika yese nyika irimi yezimbabwe yaurawa necorruption asi vati vari kuita corruption havasiri kubata vanogobata kuti paitare yengo
aiwa tinotenda
corruption haitaura ichitayo tataizvo zvino zvaitika kumalawi
Regaiti toreva mwenare zinya tsenya tsonzwika vashumba. Thank you so much. We're hearing the Ntunga from Vashumba. He's saying, although the youth might have done a good thing, he believes that they should have started from the top, from the Constitutional Court, from the current president going down.
Indeed.
And not just identifying these three. But he says he's very, very happy with the situation in Malawi, saying that shows democracy. Where someone else is asking here on VOA, Shona Josh Mad, Malawi, and Ziko, Iowa, Koma Josh, Jaitika Malawi, and there's a good Dare, Imomore Constitutional Court, Rataura Iro, Kuti, Pachavi, Nesaruzu, Icha, Vava, Vasendeka Paparu TV, Mutongo, Ripo Pari, Iezino, Vachitpaitwe, Saruzo, Zicha.
Timbo Bunza, as we have a new guest, but Timbo Bunza wa Mugwadi, Hansi wa Dropa.
Narendo funga tisukuta shakanaka regetende. Hello, my team viewers.
Makadi iko.
Ai watiri wadi, tinofara mapinda mchirongo, wataure enyu kutindimani kutivangu vasinga kuzireva vava kuzire ito pinda edu nenyai.
I was not saying that Zitarangundon, the Senator Lillian Kingias, the Senator Way Midlands, in the Kikarako Shishawane, Makadiko Vatereri.
Senator and the Senator Vakamizaevo Baturi MDC, Yava Nelson Chamisa. Mamur Kunzwa should put out Waipopano. Munona says it was never HDKVs and OPF Avanas.
In the corner, Kwanda Ita. Rechidukwa vavatumwa nevakuru vavo ndona kunge pane kukonana konana kuriko saka vatumwa nevakuru vavo kungopa uonimwo kuvatatu ava maybe pane mukuru mukuru anofila kuti pamwe havanyatsotererwa but problem iriko ndeyekuti corruption yehurumende iriko iyi yakatanga kare from Willowgate and yaone munhu achisungwa vanhu ava vagarisa muhurumende zvekutoti vanoba zvemhando yepamusoro chaizvo and vose hapana anokwanisa kuti uyu imbavha kana kuti uyu vose imbavha that is why the country is down to its knees now nokuti vose imbavha asukaona votaurana kudai vanenge vatokona navo pachavo mumwe osina kuti nhenga hatikundisapota uri kusapota nhingi ndopaunoona manje mayuth aya otumwa kutaura izvozvo otherwise aiwa hapana hapana kana chinogadzirika pa vanhu ava vanofanirwa kubvuma kuti vedu 40 years down the line corruption kainyanya kaaccumulate kama vanhu vanodhisapisa mabillions of dollars mabillionaires chiwali nhingirikiri vana vezimbabwe vachinonga svosve nemuromo saka vanhu ava mari yose yavanoba iyi handizivi kuti haikwani here haivakwaniri here because vane zvose mahelikopta nezvino nezvino saka isu ezimbabwe zitisu tiri kuchera and then wozotiitira izvi kuda kutotiitira zvinenge zvimasiri muhollywood kuti kwai ndoda kuita statement vanhu votoswera tita hanyaino zvikataurwa ko statement yavakambotaura yavakanyatsonaina vakati mbesu vakati nhingi vakati vanhu ivavo vakaenda kupi vakasungwa here vanhu ivavo nokuti zvakamboitika kaizvi nhasi vazoedza vamwe vatatu ko vava vakatanga handiti vavakataura list yavakabudisa iya chii chakaitika ndiwo dambudziko rinoita kuti vanhu vehurumende ava yezanu pie varape vachiita nokuti as long as kuba kwako necorruption kunoshandiswa kuti urambe uri loyal kune mukuru handiti because mukuru anenge akuti ukasangova loyal kwandisi jail. And so that's why I was here. They are okay.
Makadaro timboenda kuna Mgwadi. Mr. Mgwadi, is it possible for President Mnangagwa to be incorruptible when his advisor is corrupt as per ZANU-PF youth?
Come again.
I'm saying, is it possible for Mr. Mnangagwa to be incorruptible when his advisor, according to ZANU-PF youth, is corrupt? Zvinoitika here kuti vamnangagwa vave munhu akachena sezvo vechidiki vezanu vachiti chipangamazano chavo chiri kuita zveuori?
Zvazvinoreva ndezvekuti kutaura kwaita vakomana veyutuzvo ndataura, hakuna munhu anotendera uori kana kuti anofarira uori. Vochokutanga izvozvo atiiti vokuzana ipapo. Asi pechitu panova panozoisa musiyano ndepokuti inini I cannot measure whether a said individual is corrupt or not, because I'm not responsible for those statements. Vataura mashoko iwayo ndevamasuunga mudivani wavo. Ende ndevane evidensi yavainavo uye ndevanoziva matanha vachatora kuti evidensi iyi iende pabandiko reanticorruption commission uye neprosecution nekonsekonse kwavataura kuti kana ari corrupt uchabatwa kuti ari corrupt, because no one is above zvese izvi zvetinoi. Saka hatingazomanyi iti the two early for us then to measure to say the president appointed a corrupt person when that person has not been convicted by a court of law, or his cases have not been even been brought before the court of law. Saka dei kutatira vanhu vakangwara taichimirira process idzodzi dzose dzekuti kana zvirizvo sekutaura kwaita vakomana nyaya idzidzoiswa kumatare, vanotongwa vatongwa, kana vanhu vachidzomeza president nekujaja kuti vanga vachishanda nemunhu angai neuori, zvinochizoonekwa kana matare dzinosatinga atira mtumi. Chandinoda kungonyanya kusimudzira ndechekuti hazvibatsiri uye hazvina zvatinozvibatsira sevanhu vari kutambura nekuda kwezvirango zveupfumi, sevanhu vari kutambura nekuda kwenhau dzemasi dzeuori idzodzi, kuti titange kuzvipoliticisa kuti bato rakati ndiro rine uori ratina vamurekeni vanga vari panapa vanga vatotanga kudisemba kuti aiwa MDC haina kana munhu wani ari korapa. Mashoko akadaro akashata the world kuti the membership of the MDC is corrupt himself and his children and his wife, though haangakwanisa kuti account for their actions. The rest mapoliticians anongofamba nemusango achizvimirira yavo, you don't even know kuti MDC ari kumasvingo ari kuitei kana kuti makandela aya ari kuitei. He has no information yakaita seiyoyo. Saka chinhu chakashata chinofanira kuti vanhu vemuzimbabwe vaavoide kumhanya kupoliticisa kana kumhanya kuita zvematongerwo enyika. There could be a noble cause to fight corruption, because everyone is a victim of corruption wherever it happens, just like this function. But the problem inoitika ndekuti vanhu vanomhanyira kunozvipoliticisa voti bato rakadai ngariende, bato rakadai nhau yekutongwa kwenyika inoi kuti ndiani mutungamiri wenyika haavhoterwi nekuda kweuori kana nekuda unovhoterwa nemavhoti akawanda opinda pachigaro chenyika otungamiri. Kana paine anenge achiti vane uori ochiudza kanyaya dzake, ndo zvakamirira mapurisa izvozvo, ndo zvakamirira veprosecution, ndo zvakamirira makarenzi mhosva, ndo zvakamirira anticorruption commission. Uyai nenyaya idzi nevidensi yamunayo, nekuti dzimwe nguva tinenge tapesana nayo, dzimwe nguvawo pamwe vanenge vachizvitekerera kuzamati vari mumazviri. Saka nyaya idzi dzese dzisipatiri pajekere sezvaita, kana dzaiswa pajekere kudai kutongwa dzionekwa kuti zveshuwanganawo ari korapti.
Kanyata haba tulakati kata watu wani nzi ngawa hende kwa kati haiwa. Kana kuruku nzi kana maindi zamina ngaba. Awanga njiwa hende kata watu wani nzi karo nukuda kukutukune nganya kana mbiri kana natu. Rumi cha suhuwe. Anji zoma shandira anisa nika hizo. Anyone who says that is simply showing that there is no understanding of statecraftness in modern day government. Kutepa hata huu zifisa. Anji kwa kunenda nyaya. Gati bate ina uyo uwe. Vanwaleta uwe ingawa sumba sume ino kutuwane mtupo utu wano bangu zampia sala tuwana bangu mbisi kana kundu kana kunda ngawa ngu batu wa kisa mationgu asume ino kutu waka peta mbisa kata seika mbisa mbisa ngawa ngu batu imzota nga kuwa fama politiko kani mbisa hae wa tewe zani kwa 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 dae azina kwa zino shanda lati pati ya idambu jikose shariri salango panda nane kini yota kwa mtona tineta na nina huye zirango zi huku nisa kaya sunawa zi huko ndireta kwa zi huku shirango zi no uori nisi zi huko ndireta utu wanu watambure wanu wacha ya mabasa mkanaike mshomu saka hitu kutu pata izu nisi mbuzi sari tesi matambu jikwa huko ndirewa mwini karumu saka kutu mkanaike mshoma wanu waike namu wanu wacha ya chokuncha wanu wacha ya marino shanda wanu wacha ya mafuta uori uohu hei mafuta anga chuya muno mnika muno mzaka naka pati ya zirango zofuni andufi ngekutupane muno waizi chengeza jirike mle mafuta hei mafuta zirango zofuni zisipo andufi ngekutupane muno waizi weti bodo re mafuta ukubi vizandindo gani naro saka ndoro teke samari noturo batu zote hizi chukuta ngana nazo nekuta kukutupane aditwe jipane ma monopoli zi 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 shoma nika ina kapasi ni kita production saka nukuta wano wakutura mkani asa atikuwa defender kana kuwa rege wakutura mkani ayo mishoma ili pokutu wame sile shivamu atikuwa wote ndawa ndo kutuongu na hawa wano ndo zero zirango zi upu mikutu tanga na ma problem sakade gawa ndo kutuongu wano gawa ngawa sabuko ndirisa ma problem kasi mwende kutuwa na sabibi kina patuli.
Thank you. The Senator Tim Vios uyakhuluma lapha uMugwadi. Njalo abezanu bathi lana kumele libambane labo kumkhankaso wokulwisana lenkohlakalo kodwa lina lithi ngeke lingene kulomzabalazo. Ukungani nxa lisithi inkohlakalo ibulala ilizwe kungani lingafuna ukubambana labo abezanu PF kulimizamo?
Kujwani, mfunu kukuchela ikwimisu, nanti. Mina ngithi ngathi ngimzwile khuluma lapha, nanti. Uthi yena kula ma-sanctions kulani lani, nanti. Mina lapha ngisezisabane, kujwani. And ngathi ngibhoda, ngibona ama-companies, ama-Chinese, abathatha yona, abalima lokhu zikhom, abayenzi khom, abayenzi gold, the manufacturing of these things. Zimbabwe is a rich country, that one. We are rich, we got over 60 minerals. And that are very critical. The Chinese people are in the bush, they have manufacturing coal, they are manufacturing gold. They are everywhere in the bush of Sabane companies are there. Where is that money going to? Before we talk of sanctions, let's talk about our minerals. Where are they going to? And who paid that deal whereby the Chinese can just take our money and go up with it? Who made that deal? Where is that money going to? Why are we poor today? It's because of the government of the day. They make bad deals and everything that is done. We are also talking about the Anti-Corruption Commission. To me, I'm going to rename it. It's the Anti-Loyal Commission. If you are not loyal, it's not about corruption per se. Because it's about corruption. They have of the government at the moment, not only here as I speak. Half, it's not three quarters, it's not all. That is the truth. Let's tell each other the truth. Where is the money going? Where is the diamond money going to? Here the people are suffering. Where is the platinum money going to? So many people are suffering. Where is the coal money going to? We are suffering. Okay? We are so clever and dainty to talk about sanctions. And we don't want to talk about the things that we are facing in this country. Okay? Is there an account? I want to understand. I'm asking this question in Parliament. She said, I want to know, that's for 2017, how much the Chinese contributed to the speech part. And do you know what? The question ended up falling away. No one really never came to answer that question. I am not even blaming the Chinese government, but I'm blaming our own people because of corruption. Somebody given maybe $10,000 and they give away all our minerals. They give these companies to do whatever they want. I am in Zisavan. You must see the holes. Our cows are falling in there. Our goat, everything in there. And they don't even fix the road. Guess what? They don't even buy anything. They do not support our business people. They even come with doors. They come with bricks. They come with nails. They come with everything. They don't buy anything from Zimbabwe. We will let those bad news. If the government says it, ladies and gentlemen, says it, who made that? At least when you are making a deal and you want your people to at least benefit according to the constitution of Zimbabwe, we are meant to have implemented the devolution. And what it says is that you are not a human being for immoral. Do not find what to benefit of our Gary and you have just benefited. Has become benefited. And most of the city, the workers like crap, they pull through them, they underpay them. So what are we getting from them? Why not, if you are making good deals and you want your country to develop, why not tell these people that are taking our minerals, say, please build a school, please build a road, please build something for that community to benefit. But alas, not zero, nothing. So who made that big deal? Before we cry sanctions, before we cry this, why don't we look at the deals that are not people friendly? We are tired of suffering. Make good deals. You don't blame anyone. And then when somebody is corrupt, guess what? In China, they hang them.
Siyabonga, Senator. Siyabonga. Siyabonga, Senator. Bamba njalo ke sibale imbiko yabalaleli la. The thing about diamonds and gold that she's talking about. Vana tenengamo vambo chema wane nyayo yanzi izvicherwa zvedu zviri kubiwa vate abafana vezano amatshe aligugu afana lediamond kanye legolide kuyantshontshwa kula mankampani abathi ayakepa esuke khonapho sethatha sechaphansi yonke imali etholakalayo khonapho ayingeni kugovernment yinkohlakalo ebeyikhulunywa izane nale.
Aiwa, ichokwadi apo tanga tiri kunzwa Senator Tim Viosi vachichema-chema vachiti ivo nyaya imwe iri kunyanyonetsa ndeyekuti zviro madhiri akaitwa nehurumende nyanya nemachinese haana kumira zvakanaka. Vari kuti ivo kunzvimbo yavari kuzvishavane vari kutosangana nedzimwe nzvimbo kwakatyerwa hatingazoti migodhi here kana kuti chii muri kuwira mombe nezvimwewo nenyaya yemadhiri ari kuitwa uyezve vari kuti ivo vekuchina vakauya vari kuita mabhizinesi imomo havagadzire marodha havaite nezvakawanda asi ndiri kunzwa ntunga achiti ivo vakomana vezano PF vechidiki vataurawo nenyaya iyoyo yezvicherwa kuti zviri kubiwa munyika asi regai tiende kuna kola. Hallo kola. Hallo. Ehe, asi tombodzimai radio yenyu iko. Aiwa, mashoko makuku tu tinokutenda ichaizvo. Tikaitende kuna vatafadzwa.
Hanzi tine mwe mutereri zvakare. Utwasilo Siziva ecinweni. Kunjani Siziva?
Yapila bavo.
Ye, akusiphi umbono wako?
uwe wago kuna nangu baba iba neliki hulumende saliki na Usmith achi uzan pie
Usmith wae nono ule zanu
nishama tindi nishama tindi wega leo mpupu waki ye 100 days izimbabwe ya kisila uu laiki kutuka chukuruzi uwe zimbabwe ibe na mpani
Kotu ngatu Smith wae ngano kule zanu ini sizibu.
Gakuru gakuru nabu singene Britain.
Ya Smith wae muvi wae bulala futu kwe juli zanu ngai bulala.
Kina ito sasi tuta samu zendelika yuwa na msa masi metu nga makoronga.
Hansi nemtereri zanu. Hansi Smith akanga Ashtonga zirinani kune zanu PFA ameno.
Nangangipokana
naye hapo ameno.
Negatizi kukuna vamgwadi. Vamgwadi. Manzi kwa zatawarwa na Senator Tim Vios. Uye zvine muterere ari kubvawo uyu kutaura.
That was just rubbish. That was just rubbish what she was talking about. And that's why I'm not so much worried about her performance in that senator. Because I think she's just hyperbole and much ado about nothing. You can't, you know, your assertion that we cannot talk about sanctions because we have corruption is completely, it's stupid and serious because you can't
say that. I want to
talk about this. I want to talk about this. The most important thing that we must be able to understand is that she must be sober up in a dietrich. You can't say we cannot talk about sanctions because there is corruption. Okay? That is, and I must reiterate, that is completely, you know, hypothetical and high sounding nothing anyway. Because I have said we have twin problems in this country. The MPC will not talk about sanctions because they were complicit in their invitation. They cannot talk about sanctions because they have been going globe-trotting around the world campaigning for those sanctions to be maintained. They have incapacitated those institutions which you are talking about, the Anti-Corruption Commission, the Zimbabwe Republic Police, the justice system. All these institutions have been incapacitated to fight corruption effectively as much as they should do because they do not have adequate facilities and resources in order to carry out this fight across the length and breadth of the country. They cannot talk about it. Now she is singing. She is singing songs to praise Western investors and trying to attack the Chinese. Did anyone stop Americans from investing in Zimbabwe? No. Did anyone stop the British from investing in Zimbabwe? No. Did anyone stop the Scandinavians from investing in Zimbabwe? No. But they have rather chosen to invest in a stupid political outfit called the MPC, which they are tampering with money to destabilize this country. And then she starts crying foul about the Chinese investing in Zimbabwe. What is the problem with that?
Okay, Mr. Mgwadi.
She must drop the agenda.
Time is not on our side.
Corruption does not wear a political outfit. I must make this record. Corruption does not wear.
Thank you, Mr. Mgwadi. Our time is really running out, unfortunately.
And we must say that, we must reiterate that mm-hmm. we don't allow insults on
yes.
this platform. Mr. Mgwadi, you know, kept on saying stupid, blah, blah. We discourage such kind of language here on Studio 7.
Yes, and Tunga, and people are still asking about the breaking news from Malawi. If you can just, I'm not sure where you were reading it from, but...
It's everywhere, BBC, VOA, mm-hmm. everywhere. Umteto ndaba, we Malawi, ute umongameli mtarika kaketuanga, ngefanelo ngako. Result, impumela yo keto luga mongameli. Isifakwe eceleni sokuzaqutshwa uketo olutsha. That's the breaking news from Malawi.
Mhm. Eh, vese vanga vari kufunza zveku Malawi. Zvaitika zvanga zviri zvekuti sarudzo dzakuitwa patsva. Asi nyaya yedu yatanga tina iyo huru nhasi yanga iri yehuori uri munyika. Saka tanga tiri kuti isusu tichitaura zvanga zviri kutaurwa nevezano PF. Ine ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muno muWashington Ntunga.
Neni Ntunga Milinkomo. Siti aspeni njalo. Uhlelo olufanayo la kwezinye inhlelo zethu kusasa.